Ngeta majeri mapurisa nevarairidzi tirikuramba tichiona kuti pane ukama hwakati simbei hunonyanyobatanidzwa nekutambura kwatinoita tichitadza kubhadharwa naembulaya mumwe chete anova hurumende. Saka taibatwa zvakanaka kujeri nevachengeti vemajeri, zvakatifadza kwazvo. Takawanawo mukana hongu wekusakana navasikala vasitole vajeche nevamwe vairiva vakasungirwa mhosva yekunzi vakaita mhirizhonga kuchitungisa mushure mekufa kwamuzvari Mo Blessing Ali. Chatanyanyofarira pavarume ndechekuti vari kusimbisa kuti havana mhosva yavakapara, asi vari kungoshungurudzwa nehurumende yavamunangagwa, uye vachaenderera mberi vachirwira kodzero dzevanhu. Nekuti apa vairwira kodzero yekuti vakanga vapamba nekuuraya Mo Blessing Ali vakubatwe vaiswe mutirongo.
Zvino mune rubatsiro rwamaiwanawo here muri mukati metirongo kubva kuvanhuwo kana kumasangano akasiyana-siyana?
Nemaoko maviri uye tichitenda zvakanyanya rutsigiro rwatakapiwa nemaboka akazvimirira pasi rese, vaitsiura hurumende yavamunangagwa kuti imire kushungurudza vashandi avo vanenge vachirwira mihoro inoita kuti vararamewo sevanhu. Isu kuti hatina mhosva yatakatapara, kungoshungurudzirwa nyaya yekuti tinoda kuti varayiridzi vaonawo mari inotenga, tichishungurudzirwawo tinoda kuti vana vedu vadzidziswe nevarayiridzi vakafara vanotambira mari inokwana. Ndozve zvimwe zvakarwirwa hondo yerusununguko. Tichitarisa zvainyanyorwirwa yanga iri nyaya yefreedom, justice neequality, tinoona vamunangagwa vapandukira zvinashuviro zvose zvakarwirwa hondo yerusununguko.
Ndobvunzawo kuti vamasaraure hugaro hwemumaturongo hwakamira sei, maibatwa zvakadii imi pamwe chete nevamwe vasungwa vakanga varimo?
Taka takaiswa kuchikurubhi maximum prison kwokwataigara nevaconvicts vamwe vakatongerwa makore ekugara mujeri zvinodarika 40 years. Izvi zvinove zvisingatenderwe neprison act, zvisingatendere kuti vanhu vari parimandi vagariswe nevanhu vakatongwa kare. Asi taka tigariswa iri nzira yekutishungurudza tisina chikafu chakanaka chatinopiwa kuti tidye, tichirara paitonhora zvakanyanyisa. Asi tinotenda Mwari anotiramba achitichengeta, achitipa simba rekuti tirambe tichirwira kuti mwana wega wega weZimbabwe awane kodzero dzake. Tichanyosimbirira kuvarayiridzi vatambirewo muhoro unokwanisa kuti vatenge vakwanise kubita mabasics, uyewo vana vechikoro vavanodzidzisa vawane right to education kubva kuvarayiridzi vakafara.